musangano wedu wedare guru repamusoro rinonzi National Executive wanga wakasangana wese nhasi kuHarare mushure mekunge National Standing Committee yakaita nezuro. Zvatanyautarisisa inyaya yekutambudzika kuri kuita vana veZimbabwe kusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kuramba vanhu vachisungwa vachimbonyikidzwa kodzero dzavo. Apa tati vana veZimbabwe vanofanira kuti varatidze gwara varamba vachiendera mberi. Munoziva takataura gwara rinofanira kutorwa kuti vanhu vese tofanira kutenderana tobatsirana sevana veZimbabwe kudhila neproblemu iri kunetsa, kudhila nekrisisi kunetsa muZimbabwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu sevana veZimbabwe tofanira kuenda pamberi kugasa matambudziko ari kutinetsa muZimbabwe, tichitendazve vekunze kuuya kwavari kuita kundota kuti isusu tikwanise kuzvibatsira, tigare pasi titaurirane zvinhu zvifambe zvakanaka. Chimwezve changa chiripo mudariro inyaya yemabielections ari kuuya. Isusu semusangano tiripo, tiri bato revanhu, tiri bato rakagara muvanhu, tiri bato rakaumbwa nevanhu. Vanhu ndo vanotungamirira bato mushure mekunge vapa pfungwa dzavo kuti zvinhu zvakamira sei, zvakadii, zvakanaka.
Mataura imi kuti mataura nyaya yemabielection, tataura neMDCT vari kuti izvo vari kuendawo zvakare kunopinda mumabielection iwaya, asi vachange vachishandisa zita rekuti MDC Alliance. Munoti kudii nazvo?
Ndokunonzi kupenga kwemhando yepamusoro. Asi chisikanyanyi kushamisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer, zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayamura muna John. Asi kuyemurwa nebenzi, benzi harifani kuita zvinhu zvisina kururama. Saka isusu tinoona kuita uku kuri kuita kwokupererwa, nekuti vakadzinga maMPs nemacouncillors edu muparamend vachiti vachinja bato, vabva kubato reMDC vakubato reMDC Alliance. Saka zvaakutoshamisa izvozvo ndechekuti vari kudei kweMDC Alliance. Zvaapachena manje kuti vanhu ava iZANUPF vari kushanda neZANUPF, zvese zviri kuitwa neZANUPF.
Vakomichi vatataura navo vari kuti izvo pamutemo MDC Alliance mubatanidzwa wakawiriranwa kuti vanhu vange vachiita muonera pamwe munguva yesarudzo, uyezve ipfungwa yakabva kuna muchakabvuva Morgan Tsvangirai. Vanove vari kusanotsiyiwa chigaro chavo naMuzvare Kupe sekutaura kwakaita dare reSupreme Court, ivo pachavo vari kuti izvo MDC Alliance inofanira kunge iri pasi peMDCT.
Saka zvaakufadza manje ndezvekuti kana vachiti mubatanidzwa, mubatanidzwa nani? Nekuti mubatanidzwa wavo akutaura zvaapachena kuti mubatanidzwa wavo, Alliance yavari kutaura mubatanidzwa wavo neZANUPF. Nekuti mubatanidzwa wakasiyiwa waitwa naPresident Nelson Chamisa, ndo mubatanidzwa wavo wakaramba, ndo mubatanidzwa wavo wakadzingira vanhu paramen, ndo mubatanidzwa wakadzingira vanhu kanzu. So mubatanidzwa wari kutaura zvaapachena manje kuti mubatanidzwa wavo neZANUPF, mubatanidzwa wedu weMDC Alliance mubatanidzwa uri kutungamirirwa naPresident Nelson Chamisa, nekuti President Nelson Chamisa ndo vakatosiyiwa vapihwa Alliance kuti ifambe ichienda mberi. Asi isusu tiri bato rakazvimirira, rataura riri bato rakabva kuCongress. Patakaenda Congress kugweru tanga toti bato reMDC Alliance ranga richitoita Congress ipapo, ine leadership yakabva yatobuda ipapo, ine President Nelson Chamisa neleadership imwe yese inotevera. Saka